This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 12/2014. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 5940 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Takaona isusu mukufamba kwaita nyaya yeZimbabwe kana kuti yeAfrica neUS kana even neEU kuti kazhinji zhinji vatungamiriri venyika vanonyanya kukoshesa kutaura nyaya dzinoita kuti ivo varambe vari pazvigaro.
Masangano akazvimirira oga anoti anoda kuenda kumusangano weUS Africa Summit uyo usina kukokwa mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Tikona kuti idambudziko guru uyezve iri dambudziko tinoona sokuti kuti tirigadzirisiwe muZimbabwe munofanira kuti muite mainvestors anogona kuti vana vawane mabasa.
Sangano reZimbabwe Migrants Association rinoti vana veZimbabwe vacharamba vachifa vachiedza kubira rwizi Limpopo kuenda kuSouth Africa kana nyaya dzezvoupfumi munyika dzisina kugadziriswa.
Kuikonomi ndoko hakutozozere maproblems hakutozowanda magezi nedivision yemaincome kana kuti zvinotarisirwa nemunhu kana akanga achienda kuti agowana. Tikatarisa working class yakaitwa waipa kuti hakuchina kompiti.
Tichakupai hurukuro nemumwe murwiri werusununguko nezvekuwana kuzvitonga kuzere kweZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tikudzai zviri kuitika munyika. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum rinoti masangano akazvimirira oga munyika anofanira kukokwa kumusangano weUS Africa Summit uri kuitirwa muAmerica kubva musi wa5 kusvika musi wa6 nyamavhuvhu. Nyika dzemuAfrica dzinosvika makumi mashanu dzakakokwa kumusangano uyu, asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana kukokwa. America inoti vaMugabe vanotyora kodzero dzevanhu uye kubirira sarudzo. Asi hurumende yeZimbabwe inoti America haina kufara nenyaya yekuendesa ivhu kuvatema. Musangano uyu wakanangana nekutaura nyaya dzezvoupfumi nebudiriro. Mumwe musangano wakadai wakaitwa pakati peEU neAfrica, asi vaMugabe vakazoramba kuenda mushure mekunge mudzimai wavo amai Grace Mugabe vanyimwa visa rekuenda kuBrussels. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaAbel Chikomo.
Tiri kutaura kudare isu nenyaya yekuti tinoona kuti zvakakosha kuti panotaurwa nyaya dzekudyidzana kunoita US neAfrica, zvikuru US neZimbabwe, mapoka akazvimirira anofanira kunge achinzikwawo pfungwa dzavo muonero avanoita nyaya yeZimbabwe kana kuti yeAfrica. Kwete kuti hurukuro iri dzinguva chete pakati pevanhu vanoita zvematongerwo enyika, nekuti takaona isusu mukufamba kwaita nyaya yeZimbabwe kana kuti yeAfrica neUS kana even neEU kuti kazhinji zhinji vatungamiriri venyika vanonyanya kukoshesa kutaura nyaya dzinoita kuti ivo varambe vari pazvigaro kana kuti varambe vachitonga. Asi nyaya dzinobata vanhu chaidzo, upenyu hwevanhu mukurarama kwedu mazuva ose, havanei nazvo.
Asika ivo vedzihurumende vanenge vachiti vakasarudzwa nevanhu, imi vemasangano akazvimirira oga hamuna akakusarudzai?
Aiwa ka, isusu hatina kusarudzwa nevanhu, asi nyika yose zvayo pasi rose inoziva iyo kuti vanhu vemapoka vakazvimirira vasiri pasi pehurumende vanhu vanomirira vanhu tinoshanda nevanhu zuva nezuva tinoziva zvekusangana nevanhu mukurarama kwavo tinoziva zvekuitikana kukataura nyaya yemuzimbabwe semuenzaniso vamapoka akazvimirira anoziva zviri kuitika panyika yose kupfuura zvikuru vanhu vemuhurumende kana ivo vakasarudzwa vacho vamwe vacho vanongomirira chete kuzongouya mumaconstituency kana kwanzi kwaane maelection
mukuru wezimbabwe human rights ngo forum vaebo chikomo vari parunare muharare Sangano reZimbabwe Migrants Association rinoti vana veZimbabwe vacharamba vachifa vachiedza kubira rwizi Limpopo vachienda kuSouth Africa kana upfumi hwenyika husina kugadziriswa. Izvi zvinotevera nyaya yekuti pane mitumbi yevana veZimbabwe inosvika 15 yakaonekwa iri mubako nemapurisa mushure mekunge yaiswa mumapako aya nemakarwe. Mitumbi iyi yakawanikwa nemapurisa aifamba munzvimbo iyi mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda.
Association tiri kuti isisu tine urombo nezvakaitika tinochema nemhuri dzakawirwa nenhamo idzi mukutarisa kwedu kuona kuti chikonzero chii chiri kuitisa kuti vana veZimbabwe vashandise nzvimbo dzokupinda nadzo mugwizi vachiuya muSouth Africa tatarisa isu tikaona kuti vari kugozherwa nekuti vatore magwaro okufambisa atinoti isisu pachirungu mapassport nokuti kuZimbabwe tiri kuona kuti passport riri kuita iyo mari inoita $53 rinozobuda after maviki mana remusi umwe rinenge richikwanisa kubuda pazuva iroro riri kuita madhora anoita 318 rinobuda after 3 days riri kuita madhora anoita 270 saka vanhu vazhinji nekuda kwekuoma kwakaita zvinhu muZimbabwe vari kutadza kuti vawane mari yakaita seiyoyo uyezve kuno uku kuSouth Africa vanhu vazhinji vari kutarisira kuti izvo upfumi hwekuno hwakadzikama saka vanenge vachiuya kuti vatsvake mabasa nokuti vazhinji vanokwanisa kuwana mabasa munenge muchivakwa nokuSouth Africa inowana mari yatinoti foreign direct investment kubva kune dzimwe hurumende inova isingawaniki kuZimbabwe
saka dambudziko ringagadziriswa seiri
dambudziko iri tiri kutoona kuti richazonyanya blessing nenyaya iya yatakambotaura yemapemiti hurumende yeSouth Africa pairi kuti iri kuti zvevana veZimbabwe vadzokere kuZimbabwe kuti vagokwanisa kuti vanoapplya mapepa ikoko tiri kuona kuti idambudziko guru uyezve iri dambudziko tinoona sokuti kutoti rigadzirisiwe muZimbabwe munofanira kuti muite mainvestors anogona kuti vana vawane mabasa
mutauriri wesangano reZimbabwe Migrants Association vaDaniel Muzenda vari parunare muHarare
Zimbabwe iri kupemberera makore 34 yawana kuzvitonga kuzere nemusi wechishanu svondo rinouya musi wa18 kubvumbi. Studio 7 iri kuda kunzwa pfungwa dzenyu nezvezuva iri. Rinorevei kwamuri. Tumirai nhamba dzenyu dzenhare kuti tigokufonerai. Nhamba dzedu dzenhare dzinoti 202-577-5835. Namba zedu zvakare 001-202-577-5835. Munokwanisawo kutinyorera zvamunofunga paFacebook, WhatsApp kana kutitumira tsambambozha pastudio7@voanews.com. Chirongwa chekutepfenyura pfungwa dzenyu chinotanga nemuvhuro. Musasaririre, tumirai mafungiro enyu kuti mugofonerwa. Makorokoto amhlope Zimbabwe.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vaimbotungamira sangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya vanoti vanotambira kurudziro yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika iite musika wayo wekutengesa mangoda. VaMugabe vakataura mashoko aya vari kuDubai uko vari kushanya kwevhiki rose nemudzimai wavo amai Grace Mugabe. Tabata vaJokonya kuti tichinzwe zvizhinji.
Vakanakira kuti izvo mune musingazofambi nezvunhu zvinotengwa zviri muno kana zvaakubuda muno zvinenge zvaakutakurwa nemunhu azvitenga saka hapana zviya zvokuti zvinorasika zviri munzira iwe unenge watozvipedza pakutengesa kwawaita uya anozoda kubuda nazvo munane zvingaakuzvitakurira ine mari dzake. Isusu tei tabuda munyaya yacho. Iye zvino zviri kutidhurira kutakura zvese madingoda acho, madiamonds acho, kunomaenda nawo kunaana Dubai kana kuenda nawo kunaana Brussels kwaanotengeserwa ari. Zvino tichidhurira imwe mari yokutransporta nokuindisa vanhu ikoko.
Tochitarisawo rimwe danho ratorwa neZimbabwe rekutengesawo mangoda kunaana Dubai uko kwete kungoendesa kuAntwerp. Zvakanakireiwo izvi?
Kuru zvakanakira kuvhura pasi otimusika wokutengesera ngoda iyi kana kuti madiamond. Munhu wega wega unotengesa unofanirwa kuvhura maziso ako kuti kwandotengesera uku ndiri kuwana here zvandofanirwa kundiwana. Zvino kana uchiti waenda ukanotengesera kuDubai wowana mari yakapfuura wanga uchiwana kuBrussels, unotochinja kautengesa unaye anokupa mari yakawanda.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vaKalisto Jokonya vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nesangano reOperation of Hope, sangano rinobatsira pachena vana vane chirwere chinoremadza miromo yevana kana kuti cleft palate. Chirongwa ichi chimwe chezvimwe zvirongwa zvinoitwa nesangano iri goro rega rega munyika mukuedza kubatsira vane dambudziko rekuremara miromo kana dzimwewo nzvimbo kumeso pachena. Chirongwa ichi chakatangwa nesangano reOperation of Hope mugore ra2006 apo vana chiremba vanobva kuAmerica vakabatana mukuedza kubatsira vagari vemuZimbabwe pachirongwa chinoitirwa paHarare Hospital. Chirongwa ichi chinotora vanhu vanobva kunharaunda dzakasiyana siyana munyika. Mutungamiri wesangano reOperation of Hope amai Jennifer Trubenberg vanoti vakashanda nesangano reAvondale neBorodale Brook Rotary Clubs mukubatanidza chirongwa ichi. Sangano reOperation of Hope rinoti vana makumi matanhatu vakabatsirwa pasi pechirongwa ichi chakatanga nemuvhuro chikapera nechishanu. Taita rombo rakanaka rekuwana mukana wekukurukurana maita Piwa Ncube, mumwe wemhuri dzakakwanisa kuwana mukana wekubatsirwa pasi pechirongwa ichi.
Mungatitsananguro here kuti Tapiwa ane makore mangani uyezve zvakafamba sei kuti muzowanikwa muchiuya kuchirongwa ichi cheOperation of Hope?
Tapiwa ane 2 years, 5 months. Kusvika wandichikwanisa kuti ndiuyewo kuchirongwa icho, ndakangotonda mubereka mwana wangu ndikangoendawo kuzvipatara ndisava kuti ndisadziwo kuti zvino tino ndakati ndichimupona ndikaudzwa kuti zvinogona kuti zvigadzirike zvinhu zvacho zvaari izvozvizvi. Sobva ndangozamawo pamupapao ndobva tangagoti angogara ndobva tangowa through health vision kuti kunongowanikwa madhokta kuHarare Central anogona kugadzira izvozvo.
Imi munogara kupi?
Ii ndinogara Siyapusi.
Chii chamakaona kuti muzoziva kuti ane dambudziko?
Ndakangoona asingafanani nevamwe vana vandakaimuberera.
Mungatsanangura?
Ndakati pandakamupa ndikaona yakaona kuti asi kukwanisa kudya zvakanaka, asi kukwanisa kuyamwa, ndikati ndimutasa unezvaari, ndikaona kuti zvozvodaka ndakatomboona muupenyu hwangu.
Vamwe vemunharaunda menyu vaitii nezvamanga muchiona izvi pamwana?
Vamwe vaitori vachitoshamisikawo nazvo, zvevachitova nokuseka kuti vaitotini kwandiri newazvara mhuka chiicho chakadai deo zvaigona zvede zvako zvaingova zvaisongwa dewangu tichipona zvikabva zvatipfuura nekuti hasi munhu wakabata maoko izvi zvaa zvatomboona ita zvi zvakadaro.
Imi samai chii chainyanya kukusimbaredzai kuti mufunge kuti zvichagadzirika?
Ndichongotini pandakati ndichipona madhokuta akatondiudza kuti haizi hasi kuti zvinotanga neyo zvinosvitika zve zvinhu zvinogadzirika. Sondozaimirika kuti zviripo chivinhu zvekuti nezvandauzwa zvinogadzirika uchiti zvinogadzirika zvezvavanozvatazvizvi zokutanga pandiri azvira kutangira pandiri ndega zvinhu zvakango zvinoitika ndezvamwenipa chivinhu zvekuti kuchiti Mwari wazoona zvakafanira kuti andipo zvakadaro.
Makazouya kuHarare rini uyezve makafamba sei pamakasvika ipapo paHarare Hospital?
Ndakatanga kuuya kuno kuHarare Hospital 2012 ndakanga ndauya through health vision ndakanga vatiunza kunoku.
Ndobva mazoita sei?
Ndobva ndauya kunoku ndobva tikavangwa kuti mwana akanga ari mudiki saweiti yacho ikakona kufambira nozvekuti aoparete. sevandadzokera futi zvakare zvikandazouya futi manje.
Saka mwana akaoperatwa kwengo yakareba sei?
Ndakaangooperatwa about 2 hours sei ndikabvandatonza ondishedza kuti mwana avaraiti.
Imi muri kunzwa sei semubereki muchiona kuti mwana pari zvino makaudzwa imi kuti ave nani?
Ndikuzwa zvinosungura mwoyo wangu kuti hanyangu ndakamutarisa mwana ndikuona kuti hai kushuva mwana une simba ndikusungura umwe wangu zvachose.
Pari zvino matobuda here muchipatara kana kuti zvakamira sei?
Ndisati ndabuda pane zvimachubhu zvakamisa mumhino zviya vasati vazvibvisa so vatindimire kuti zvanga zvabviswa zvinhu zvimarapa zvavakamisa mumhino dzake.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai mai Tapiwa Ncube kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndizvozvo maita basi.
Chirongwa ichi machipiwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga akandemira achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chenyu kumotinotaura zviri kuitika muupenyu hwedu mungave muZimbabwe kana kunze kwenyika. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga akandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa makore makumi matatu nemana nyika yawana kuzvitonga kuzere. Muhurukuro yedu tinava Bernard Manyadza avaizikanwa munguva yehondo nezita rekuti Paka Chipoera. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaManyadza.
Hallo.
VaManyadza, nyika iri kusvitsa makore makumi matatu nemana yawana kuzvitonga svondo rinouya iri. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Chokutanga-tanga chaicho kandemi tikarangarira kuma60s. Yakange iri rallying point, yakange iri rallying cry ndeyekuti one man one vote. Nyaya iyoyi ye one man one vote muZimbabwe haisati yasvikika mushe. Kune zvakaitika zvakawanda tiri kubva 1980 kusvika pari nhasi zvinoita against iyo nyaya iyoyo yekuti one man one vote, kuti munhu ngaende anovhota akasununguka, zvekuti zvakatotisvita 2008 pabloodshed. Imwe yemastrongest grievance yakange iri nyaya yevhu. Iye zvinotaura nenyika tikati ngatichitorai ivhu rariyai. Kuikonomi ndokwa kutozozvera maproblems akutozowanda manje zvese. Distribution yemaincome kana kuti zvinotarisirwa nemunhu kana akanga achienda kuti agowana. Tikatarisa working class yakaitwa wipe out, hakuchina completely. Ende toita setinotofarira kuti vanhu vese ngavaite pize.
Tichitarisa munguva yehondo, imi mamuri mumwe wevanhu vakanga vari pamberi mukurwisa nyaya dzose dzamataura idzodzi. Chii chakasvitsa kuti pazorasika gwara ramairwa naro muhondo nezvaakuitika nasi?
Mubvunzo wakanakisa iwoyo. Iyi revolution yatanga tine National Democratic Revolution yakaaijekwa. Kwaijekwa kwandiri kureva ndekwe1977 kwokuti mufananidzo kandimiri Herbert Chitepo akafa ari chair weZimbabwe African National Union. 1977 ndopatakaona munhu umwe chete ako amataitiro maviri ekuti president and first secretary, kureva kuti macenters eauthority aiswa mumunhu 1. 1977 pakakiretwa monista risingachakwanisi kukontroleka manje, because iye zvizvi politics dzadzekalt vanhu vakutonyatsoziva consciously. Tikana pangoida kuti urarame zviri nani, vana vagoenda kuchikoro zviri nani, ugodya zviri nani, ndezvekuti unofanira kuti uimbe maningi, ugoimbisisa, ugonzwikwa. Kana ukanga wanzwikwa wakuchikwanisa kunongwa manje uchinziwe waawediwe. Kana ukanga waawedi kureva kuti wakuchinofidya payapaya kune dzakakora kadziri kuna mzvana manje. Idzo mhomho dzakaonda dzirikoko dzingakwanisi kuzvidza kuuya pati apapo dziramba dzichingosafa dziriko kure ikoko. Kana ukanga uchinzwisisa shona yayo, vanhu vakafa vakafira mahara.
Vateereri vangada kuziva tisati tapedza zvedu vaManyadza kuti Paka Chipoera akanga ari chii munguva yehondo?
Paka Chipoera irova mwomho yemhomho yeZimbabwe akaenda kunovhira nyika. Ndochokutanga-tanga icho ndinongova equal kune munhu wese akaenda kunovhira rusungu. Maresponsibilities andakazowana ekuapointwa navamwe ekuti ndakazomboita komanda weyakaiti transit camp base. Ndikaita instructor, ndikazoita head wa my instructor, ndikazopedzisira ndaakomanda wemuZimbabwe people's army ainzi Zipa, yakanga iri attempt yekubatanidza Zipura neZanla. Zvino ndozvimwe zvinotorwadza muhistory yeZimbabwe yekuti zvakazoitika zvizogukurwa ndiko matembereji zvakange zviri very unnecessary. Takakurukura nezvazvo 1977 kukatatizwa vanhu kuti muda kutakura musangano kuenda nawo kuzapa. But takazonishandisa inini 10 years down the line vakange vakucelebrata unity yeZanu neZapu. Kureva kuti this is factor of 10 years inge ichingovanawo kuti they are always late by 10 years. Ndosaka izvinezvi nyaya zvoenda kumawere kwekuti kudzoka chaiko chaiko.
aiva vateereri tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vamanyadza nekuwana nguva yekutaura.